Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 1 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change moita kusawirirana nenyaya yemari yezvikwerete iri kupiwa nhengo dzeparamende nemakurukota iri kushorwa zvakanyanya nevamwe munyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vatarisana nekubviswa pachigaro nenyaya yekupamba uye kupa choko muhomwe vanhu vakaba mamiriyoni mana emadhora papurazi ravo. Zimbabwe yebatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nedenda reAIDS. Ko, Morocco iri kubudirira here kuenda kuchikamu chepiri cheWorld Cup? Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi aya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change munonzi maita kusawirirana panyaya yezvikwerete zvekuvaka dzimba kana kutenga motokari zviri kupiwa nehurumende. Nhengo dzebato iri dzaita musangano muHarare kuzeya nyaya iyi asi dzatadza kuwirirana. Kupiwa kwemari kwemakurukota ehurumende, vatevedzeri vavo uye nhengo dzeparamende kuri kushorwa zvakanyanya nevamwe vachiti zvipatara hazvina mishonga uye vari kupiwa mari ava vagara vaine dzimotokari dzacho nedzimba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare paramende vaProsper Mutseyami kubva nezuro vange vasiri kupindura mibvunzo yavari kutumirwa neStudio 7, asi kunyangwe mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kushora nyaya yezvikwereti iyi. Nhengo dzavo dzasangana muHarare dzakawanda dzati dzinoda kutora mari iyi sezvo dzichiti haisi kubva kuZANU PF asi kuhurumende. Dzinotiwo iyi inyaya pakati pemushandi nemushandirwi sezvo dzagara dzichinyunyuta kuti dziri kupiwa mari shoma. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutungamiri weCCC vachamisa vakati nhengo dzeparamende idzi dzicharangwa nevavhoti.
Ndakavaudza kuti kana mukakaita zvakafanira vanhu vakakumirirai uye vachakurangai zvakaomarara. Iyo ndakapedza navo, handibvume uye handitenderani kana kutsigira zvakaitika. Handibvumirani nekuti vanhu vangataure zviraramo yavo veruzhinji vachitambura sekutambura kwavari kuita.
Mumiriri weNorton mudare paramende Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vakazivisa kuti makurukota vatevedzeri vavo pamwe nenhengo dzeparamende vainge vapiwa zvikwereti zvekutenga dzimba zvinosvika $500,000 pamunhu kumakurukota, $300,000 pamutevedzeri wemakuru retake, $300,000 pamutevedzeri wegurukota pamwe ne $40,000 panhengo yeparamende imwe chete.
Towards the end of their term, they would rather get the little that they have. They've been given 40,000 as
well. Saka pakupera kwetemu yavo ndosaka vachitambira zvishoma, ndosaka vakapiwa ma 40,000 sehousing allowance, asi maminista akapiwa 500,000.
Nhengo dzeparamende dzinoti pamari yadziri kupiwa sechikwereti dzinokwanisa kutenga imwe motikari kana nzvimbo yekuvakira imba. Mutauri weMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vabvuma kuStudio 7 kuti nhengo dzebato ravo pamwe nemamwe mapato ari muparamende dzakapiwa mari idzi.
Mari idzi dzichiri kubhadharwa members of parliament vese vezano veMDC veAlliance vese hapana aramba kutora mari idzodzo vatuwa vari kupuwa from vane mapenems ekutanga in the alphabetical order saka vachapera vese vachiripuwa mari idzodzo vakawanda vetripc vatowana mari idzodzo nekuti vari mazita akadaro saka hachisi chinhu chatingati ndechebato iri kana kuti iri ndecheparliament
vapupuraitogarepi vanokokera nhengo dzezanu PF vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvisiri chokwadi pamusoro penyaya iyi vakati titaure nemunyori weparamende vaKennedy Chokuda.
I think kuti musaramba muchiwana information isiriyo. Chief Executive Officer weParliament vanonzi vaKennedy Chokuda. Mukafonera ivavo vanenge vaine ruzivo rwakakwana.
Nhengo dzeParliament dzakawanda kubva kumapato ese ari matatu ari muParliament dzaramba kutaura nezvenyaya iyi. VaChokuda varambawo kutaura nezvenyaya iyi vachiti zvibvumirano pakati peParliament zviri pakati payo nenhengo dzayo. Hatina kukwanisa kuzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kudya nhoko dzezvironda munyika uye zviri kuitika zvaratidza kuti nyika haina vatungamiriri.
Ndokuratidza kuti tashaya vatungamiri muZimbabwe. Ndokuratidza kuti hatina vatungamiri muZimbabwe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vatarisana nekubviswa pachigaro nenyaya yekupamba uye kupa vhara muromo vanhu vakaba mamiriyoni mana emadhora papurazi ravo kana kuti US 4 million dollars muna 2020. Mari iyi inonzi yakabva mukutengeswa kwenyati. VaRamaphosa vari kutiwo mari yakabiwa ishoma pane iri kutaurwa. Pane gwaro rakaburiswa nezuro rinoratidza kuti VaRamaphosa vanogona kunge vakapara mhosva nekudaro dare reParamende rave kutarisirwa kuvhota kuti vomanikidzwa kusiya basa here kana kuti kwete svondo rinouya. ANC National Executive Council iri kusangana padande mutande kuti ione kuti yotora danho ripi uye paramende yanga ichifanira kusangana nhasi yambomiswa. Vamwe muANC nevanopikisa vari kuti VaRamaphosa ngavasiye basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri.
Pane panel yakanga yaiswa neveParamende yakaburitsa nezuro yakanga yambopayo mutauriri weParamende before yaburitsa nezuro report yacho yaitaridza kuti vanofungidzira kuti panogona kunge paine nyaya yekuti VaRamaphosa vanofanira kuti vapindure. Saka zvazvaita ndezvekuti vanhu vakawanda vakuita naro muswere wese wanhasi across the country kuti vosiya basa here kana kuti hapana nyaya. So vatsigiri vavaRamaphosa sekufungidza kwamunogona kuita vamboratidza sekuti makuseni vanga vari mushoko, asi izvozvo vanenge vakuti regroupei. ANC haisati yataura, asi toziva kuti National Executive Council yeANC iri kumita manheru ano.
Kuti vaite sei chaizvo, chinangwa chei?
Kuti vataure pamusoro pezvenyaya iyo kuti yofamba sei. Saka tichamirira kuti tinzwe kuti vanenge vachiita sei. Asi nyaya iyi zvayaita ndezvekuti yapinza VaRamaphosa pakaoma, pakuti pavanopinda mupawa vanopinda vachiti ivo imezha kana kuti munhu anogona zvekudhila necorruption kana kuti vakupedza uori munyika muprivate sector nemuhurumende since president yavaZuma yanga yakazara sezvatakaona pazondo commission nenyaya dzecorruption. Saka ivo vanopinda vachiti aiwa vachagadzirisa corruption.
Zvakanganiswa sei nezvatakuona izvi?
Saka iyi nyaya iyi yavadzosera kumashure shure kwakanyanya. Asi chaakuitika izvozvi ndechekuti saka ramangwana rinenge rakaita sei, vacharesigna here kana kuti vacharamba vari vachitonga.
zviri nyore here kuti vangosiye basa?
Maonero angu ndeye kuti zvichanetsa kuti vasiye, vacharamba vachirwa, nekuti ndoona sekuti vanenge vakutya kuti ndikasiya ndichinzi ndakaba unongoenda muhistory uchinzi aiwa dzakasiya basa nekuti dzakanga dzaba.
Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika kuSouth Africa izvi?
KuZimbabwe tichine mukaha mukuru nenyika yeSouth Africa. At least panyaya yekuapprocha zvino zvine chekuita necorruption. Vanhu vanenge vachitonga vanofanira kuti vazive kuti havasi pamusoro pemutemo.
Nyanzvi mune zvematengero enyika vamunjodzi mutandiri vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika mukucherechedza World AIDS Day. Vanorarama neutachiwana weHIV AIDS vachiti pane zvichiri kuda kugadziriswa kuti Zimbabwe izadzise donzvo rekupedza denda iri panosvika 2030. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kumhemberero dzaitwa kumarondera kurudhaka stadium nhasi, mukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vatiwo zvakakosha kuti munhu wese akwanise kuwana rubatsiro kana nechirwere cheHIV and AIDS, vachiti zvindizvo zvinobatsira nyika kuti ikwanise kuzadzikisa chiga chekuderedza nekupedza kupararira kweutachiona hweHIV and AIDS.
Taungana kurudhaka stadium tine dingindira rekuti equalize nyaya ndekuti munhu wese zvisinei nekuti munhu akabva kupi kana kuti werudzi rupi, munhu wese anga achikwanisa kuwana maservices eHIV and AIDS. Saka tinoda
vachitaura nestudio 7 amai Martha Totlana vava nemakore makumi maviri nerimwe vachirarama neutachiona hweHIV and AIDS vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa matambudziko akadai seurombo nemhirishonga yekushungurudzwa kwevana vadiki pabonde mukuedza kuzadzikisa tarisiro yekupedza kupararira kweutachiona hweHIV and AIDS. Amai Tolana vatiwo mapirisi anoshandiswa nevanorarama neHIV and AIDS anogona kukonzerawo mamwe matambudziko. Nekudaro zvakakosha kuti nyika ise zvirongwa zvinoita kuti vanorarama neutachiona vaongororwe pachena nguva nenguva zvinhu zvakadai sechiropa neicho.
Hazvisizvo zvega, kune zvimwe zvinofanirwa kutariswa kuti itsvo dzedu liver zvakawanda wanda zvekuti ropa redu mukati mune maorgans edu zvichiri kushanda zvakanaka here. Hazvisi kuafekti, tinotoziva kuti mishonga yatinomwa ine zvainoita nemaorgans iwozvo mukati medu. Saka tofanirwa kuramba tichitariswa kuitira kuti zvikurumidze kuonekwa kana pane dambudziko, uye zvikurumidze zvadii zvapaitwa action yekuti
mumwe zvaanorarama neutachiona hweHIV and AIDS Pastor Maxwell Kapachao vati kupedza dambudziko rekuparara kweutachiona zvakakosha kuti nyika igadzirise matambudziko ari munyaya dzezveutano.
Nhau yatiri imwe iripo inhau yezvikwanisiro zvekushandisa, mishina yekushandisa munyiko dzedu dzekurapwa idambudziko hurusa. Tobva tasanganazve hongu tiri kutsigirwa kazhinji kacho nevanhu vanouya vachitibatsira vatiri kuti mapartners mukurwisana nedenda nedambudziko iri. Rimwe bandiko rinenge risingatiitiri zvakanaka ndiroro rekuti hongu mishonga tiri kunwa nokuti toda kuti dambudziko ridzike, pamwe pacho haigone kunwika munhu ane nzara.
Amai Olive Taven mukuru werimwe sangano rinoshanda nevanorarama neHIV and AIDS Life Empowerment Support Organization vati zvakakosha kuti vanhu vanorarama nechirwere ichi vabatsirwe kudzivirira zvimwe zvirwere zvakadai segomarara rechibereko pachena. Zimbabwe ndiyo nyika yekutanga muAfrica kushandisa mushonga wejekiseni rekudzikisa ukasha hwechirwere cheHIV and AIDS rinonzi Cabotegravir. Dunhu reSadak ndiro rine vanhu vakawanda vane chirwere ichi pasi rose, asi Zimbabwe inonzi iri kubudirira kudarika dzimwe nyika kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Zuva reWorld AIDS Day rinocherechedzwa musi wa1 zvita gore negore, richishandiswa sezuva rekurangarira vakashaya nekuda kwechirwere cheAIDS pamwe nekuyeuchidzana nezvechirwere ichi. Zuvai rakatanga kucherechedzwa muna 1988 zvakurudzirwa nesangano runoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization. Dingindira regore rino riri kukurudzira kuti munhu wese anorarama neutachiona awane kubatsirika zvisinei nechimiro chake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutongi wedare repamusoro Justice Rogers Foroma Manyangadze vakatoreswa mhiko kuSouthern African Development Community Administrative Tribunal semumwe vatongi vanomwe vachazeya nyaya pakati pevashandi vesangano iri kana kuti SADC Secretariat nemamwe mapazi ose ari pasi pegungano iri semushandi nemushandirwe. Mubatanidzwa weSADC une nyika 10 nenhanhatu. Chingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vatongi vakatoreswa mhiko vanosanganisira amai Adelino Fernando Muhungo wekuAngola, amai Mamsimo J. Jamin wekuEswatini, amai Haitri Jeksamana wekuMauritius, vaAlbino Masie kubva Mozambique navaLatif Mansua weTanzania, pamwe chete naamai Sanji Munaheng avo vanova mutungamiri weSandcard. Vachitaura pakutoreswa mhiko kwevatongi ava, Munaheng vakakurudzira vaManyangadze nevamwe vavatanhatu kuti vaite basa ravo nemazvo pasina neruvengo uye nerusarura.
Vatongi vari kusiya zvigaro zvamatora vanga vachishanda zvinomisa mvura. Ndinokumbira kuti muite zvavange vachiita muchipa mitongo isingazomutsi mitauro mangwana.
VaManyangadze nevamwe vavo vakadoma nekanzuro yemakurukota egungano renyika dziri kuChamembe kuAfrica kana kuti SADC Council of Ministers pamusangano wayo wakaitwa muna Nyamavhuvhu kuKinshasa kuDemocratic Republic of Congo. Mutauriri wesangano rinopa tsigiro yekutonga kumatare dzemhosva munyika kuti pave neurongwa hwekupa utongo hwakanaka rejudicial service commissioner vawo Tanchikwana vaudza Studio 7 paRunare vari muHarare kuti chiitiko ichi chinhu chinosimudzira nyika.
Inogamuchirwa zvakanaka chose nejudiciary yedu uye zvakare nenyika, nekuti anenge ari judge wenyika yedu anenge aonekwa kunzi zvakakodzera kuti anga achishanda achitonga nyaya. So zvinhu zvatinokurudzira zvinosapotwa.
Vatiwo kudomwa kwavaManyangadze avo vakatoreswa mhiko semutungamiri wedare revashandi kana kuti Labour Court muna 2003 kunoratidza kuti vatongi vemunyika vanoita basa ravo nemazvo.
Kuonawo dzimwe maorganizations akaita seSADC vachigamuchira kuti vaManyangadze vanga vachitonga nyaya ikoko, zvinhu zvinoratidza confidence pane zvinenge zvichiitwa nemajajini.
Mashoko avachikwana atinirwa nemutungamiri wesangano rezvemitemo rine basa rekumirira nekuona kuti magweta nemakambani ezvemitemo anoshanda sei muZimbabwe, Relo Society of Zimbabwe, Wellington Magaya.
Zvinhu zvinonyanya kutifadza ndechekuti pavakaapoindwa kuita judge weHigh Court vachibva kuLabour Court ndi mumwe wevatongi vashoma vanga vaine majudgments ari outstanding ari less than 5. Kana ndisingakanganiswa vanga vane majudgments 4 chete anga ari outstanding.
Asi nyanzvi munyaya dzemutemo vari kuita anoshanda rakazvimira muGaborone Botswana vaTerence Giwayo vanoti izvi zvinoratidza kuti chizivano ndicho chinoshanda musangano reSADC.
Kushungurudzwa kwakuitwa vano vemapato anopikisa nevamwe vamasangano akazvimirira ega vanomirira kodzero dzevanhu muno muZimbabwe kuri kunyanya kuchiwedzera, kwatosvika panotyisa.
SADC yakaumbwa nechisungo chemusangano weSADC Summit wakaitirwa muGaborone muBotswana muna Nyamavhuvhu wa2015 zvichitevedana nechikamu chechipfumbamwe kana kuti Section 9 Subsection 2 nechegumi kana kuti Section 10 Subsection 6 cheSADC Treaty. Pakushambadzira basa iri, SADC yakati vatongi veSADC vanotambiriswa mari inosvika zviuru makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti $90,000 pagore kwemakore mana. Mutongi anogona kusarudza zve kwemamwe makore mana asati aenda pamujandigere. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ku Kubatwa nemhosva kwaStuart Rhodes uyo akavamba chikwata cheOathkeepers chinopikisa hurumende yeAmerica nemhosva yekuda kupirigura hurumende kana kuti seditious conspiracy chinhu chekutanga kuitika mukati memakore anodarika makumi maviri kuti bazi rezvemitemo kana kuti Justice Department rikwanise kuchuchisa. Mutungamiri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmytro Kuleba vati vari kukurudzira European Union kuti itemere makambani eRussia ari kugadzira zvombo zvirango. Vezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pedanho rakatorwa nedare remakurukota svondo rapera rekupasisa kuvandudzwa kwebhiri remitemo reCriminal Law Codification and Reform Bill, iro rine mitemo inoda kuvandudzwa inosanganisira chikamu chinoti inenge yave mhosva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichitaura zvakashata pamusoro penyika yazvo kana kuti Patriotic Bill. Vanotsigira bhiri iri vari kupembera vachiti richaita kuti vanhu varemekedze nyika yavo, asi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevamwe vemapato anopikisa vanoti bhiri iri rakanangana nekudzika mutemo unombunyikidza vanhu kuti vasataure vakasununguka. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro webato reCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavhaza vari kuBritain. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nedanho rakatorwa nedare remakurukota rekupasisa bhiri iri.
Tiri kuona hurumende yavamunangagwa ZANU PF musangano wacho uri kurwisana nevana veZimbabwe. ZANU PF has literally declared war on the citizens of Zimbabwe. Mitemo yavari kuisa yese ndeyekurwa, ndeyekudzvanyirira vana veZimbabwe, ndeyekuti vana veZimbabwe vasakwanise kutaura. Izvi zvinokatamadza nekuti takaenda kuhondo kuti tiwane kodzero dzedu, kodzero dzekutaura zvatinokwanisa kutaura, kodzero dzekusoropodza hurumende painenge yakanganisa, kodzero dzekuti titaure nhunha dzedu tisingatye. Asi tiri kuona kuti kodzero dzose idzi dziri kutorwa nezvimitemo zviri kuitwa nezanu PF ichirwisana nevana veZimbabwe.
Regai tinzwe kuna Dr. Mavhaza. Dr. Mavhaza, munotiwo nekupasiswa kwaitwa nedare remakurukota bhiri iri pamwe chete nemashoko ataurwa navadzokora?
Isu tinoti makurukota aita zvakanaka kuti mutemo uyu ugova mutemo chaiwo, nekuti patriotism kana pachirungu tinoti patriotism is an intrinsic feeling of appreciation of the good socio-economic welfare of the country, and it should be mandatory, and the people must be responsible. Kana vanhu vakaramba kuva responsible, kuva vanhu vakakura mukuchengetedza nyika yavo, paniswa mutemo unovabatsira kuchengetedza. Chepiri, ndoda kuti tinzwisise kuti mutemo uri kuiswa uyu hausi mutemo uri kugadzirwa kudzvinyirira vanhu. Mutemo uri kurambidza vanhu kundosoropodza nekunyomba nyika yavo nekuikanda mumatope kuitira kuti vazopiwa mari ivo kana kuti vagowana kutonga. Saka tiri kutedzera mutemo wekugadzirisa nyika. Nyika dzakawanda dzakagadzirisa nyika dzadzo nemutemo wakadai.
Regai tidzoke kuna vadzokora. Vadzokora, tinoona kuti Zimbabwe haisiri nyika yekutanga kunge ichizodzika mutemo wakadai. Kune dzimwe nyika dzakatodzika kwauri kushanda, kwatinotonzwawo vehurumende pamwe nevezanu PF vachishandisa semienzaniso. Munoti
mitemo iri kuiswa kuZimbabwe iriko kune dzimwe nyika zvishoma shoma. Asi chinonetsa navamunangagwa nezanu PF ndechekuti vanezenge vaakushandisa mitemo iyoyoyo zvisiri pamutemo, nekuti vakatora makotsi, vakatora vanhu vemutemo kuita vanhu vavo kwete vanhu venyika. America ine mutemo iwoyo, asi haungoshandiswi pese pese, unoshandiswa apo neapo. Hapana kana munhu mumwe chete atambosungwa. Asi zvandiri kutaura izvi muchazviona, vana veZimbabwe vanenge vachisungirwa kungotaura chete pasocial media, kusungirwa kungonomira nemunhu akanzi American kana kuti muAmerican kana muBritish. Chero uchitongofamba zvako uchiuya kuAmerica, muchaona vana veZimbabwe vachisungwa vasvika paairport. Tinonyaya kundishungurudza ndechekuti mutemo uyu hauna kunyatsoenda kuvanhu vana veZimbabwe kuti vautarise, vaone, vauongorore, vabvumirane navo.
Dr. Mavhaza, munotarisira here kuti bhiri iri rinopfuura muparamende tichiona kupikiswa kwariri kuitwawo nevanopikisa?
Chakutanga juti mparlamende zani PF ndoye ni wa MP akawanda. Elisusu te Zimbabwe, tinorara maia inonzi di majority democracy. Chaka mutemo uchashuka bakuzi, vota mparlamende. Chaka zuto lipachena kuti mparlamende Zimbabwe, icha votera mutemo yoyu. Nekutu wani mutemo wakanatika nyika. Tu tine majority ya gara ili mparlamende. Chetatu, chakanaka asinga jiniru repasi, tungo ya gareba. Chaka wana wanga gare ne nyika ichingo borongwa.
Wa zokora mungaona here bhiri richipfuura muparamende uchizono sainwa kuwe mutemo
tinotoramba tichikurudzira kuti terove zanu vacho ngavaregeze kusaina mutemo iwoyo nekuti kuti avabataona ivo vakaino saina chete vari kutozviveserawo moto pasi pemakumbo saka ukasainwa inenge iri a travesty of justice kuvana veZimbabwe nekuti tese tinenge taa mumaoko avamunangagwa.
Dr. Mavaza, tingati here mitemo ya nangana nekuparadza vanopikisa sezviri kutaurwa navadzokora.
Mitemo iyi hauna kunangana nevanopikisa hurumende, vakanangana nevanopikisa nyika yake. Zimbabwe haisi hurumende, ZANU-PF haisi Zimbabwe. Zimbabwe inyika yedu tese. Saka mitemo ndokuchengetedza nyika yedu, ivhu redu, dignity yenyika yedu. Nyika yedu ikurambidza munhu kuti ataure nedzimwe nyika pamusoro penyika yedu nekuti hazvibvumirwi.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain. Manzwo zvakare kubva kuna sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari muno muAmerica. Tombotarisa zviri kubva kumitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Morocco yave nyika yechipiri kubva kuAfrica kupinda muchikamu chechipiri kana kuti round of 16 mushure mekukunda Canada 2-1 mugungano reGroup F. Mumwe mutambo weGroup F pakati peBelgium neCroatia wapera ari mangange zvichireva kuti Belgium neCanada dzabuda. Tichire panyaya iyi vaimbo vemutungamiri wesangano reZimbabwe Women Football Association amai Miriam Sibanda vanoti vari kufadzwa nezviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Vachiti kupinda kana kupiwa mukana kwemadzimai kuti anga achibata pembe kumitambo yevanhurume chinhu chakakosha. Ngatinzwei vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Zvinoreva kuti madzimai avatidza kuti anokwanisa kunge vari mumutambo wenhabvu. Kungave kutamba kuita vanamuzvina pembe zviri kuratidza kuti madzimai ashanda kwenguva refu uye iyo sangano reFIFA zvese maprogramu avanga vachiita ekukurudzira madzimai taakuona mibayiro yacho nhasi.
Tinoona zvakare kuti pane zvikwata zvekuAfrica zviri mumakwikwi iwaya eWorld Cup iri kutambwa kuQatar. Takaona zvakare chikwata cheSenegal chichibudirira kuenderera mberi. Zviri kutambirwa sei izvi munyika?
Zvinofadza zvikuru kungoti chanesa kuno kumusa inhau yemagetsi. Naizvozvo dzimweni dzenguva mimwe mitambo yacho tiri kutadza kuiona tozoona mareplay uri kubasa hazvizonyatsobuda asi zvatiri kuona zviri kufadza zvikuru. Ndiri kuyeuka pane mutambo wakatambwa neGhana pavakazogowesa ukaona build up yekupasirana kwavaita bhora vakaita 32 passes timu yavaitamba nayo isina kumbobata bhora kusvikira vagowesa. Zvinoratidza kuti matambiro edu sezvikwata zvemuAfrica kuri kukwirirawo pamusoro. Hatisati tasvika hedu kumusorosoro asi ukatarisa kwatabva nepatiri tiri kuona kubudirira kunofadza uye kutaramba kuchipa vamwe shungu dzekuti vatambewo vagosvikawo kuWorld Cup.
Tinoona kuti nhasi kuchange kuine chikwata chekuAfrica Morocco ichatamba neCanada. Imi muri kushuvira kuti zvibude sei pamutambo uyu?
Handingafare chaizvo Morocco ikakunda zvingave zvinhu zvinofadza chaizvo zvikabuda saizvozvo. Tinongovashuvira kuti vachatamba vagokunda.
Totarisa zvakare kuti mangwana pane mutambo mukuru mataura chikwata cheGhana chakambonetsana neUruguay apo takaona Suarez achitadzisa Ghana paWorld Cup kuSouth Africa kuti ienderere mberi mumakwikwi aya. Munoona mutambo wemangwana wakamira sei?
Zvinonetsa kuti unyatsoti zvinenge zvakamira sei asi shuviro yangu kuti Ghana ichatamba zvakanaka. Ndingafare chaizvo vakakunda. wakakunda sana nga harima kata kutuwago kunda asichandisu kunyanyo tarisira ndeke kutu uchavo mtambo unu nakiza zukuru kuchingo tarisira one kuna matakuti gana inu kunda
tinotenda amai Miriam Subanda anokuoneka ene mufaro semazuwa ose njini wenyu jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndukusemina gaina kumede saidi.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kantemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuMpalakazi 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sifuna ukuqeda iHIV ngo-2030 njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe sekuma-ARVs and that was angena kuma-ARVs i-viral load yawo ibe suppressed kodwa nxa sekungene indawo zama-drugs mbona ngani ama-goals lawa sizosiachieve njengesizwe seZimbabwe.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day.
They joined the train and they crossed the line. I told them that if you don't act accordingly, you know what it means. The citizens are waiting for you and they are going to punish you.
UZulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweledisa ingxenye yesigidi samadola eMelika $500,000 kubaphathintambo bakhe kanye lamalunga edale lephalamende. Amaqembu amakhulu afana lele Argentina, Spain, England, leSenegal asesiya kusigaba sesibili semidlalo yemncintiswano omdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wonke o-World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day lapho elibe lomkhosi omkhulu owenzelwe eMarondera esabelweni seMashonaland East. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lonyaka ifikile iminyaka engamachumi amane lanye lokhu igciwane lengculaza laqhamukayo emazweni omhlaba kodwa iningi liqhubeka lihlaselwa yiwo. Ekhuluma emkhosini walamhlanje eMarondera, umqondisi weNational AIDS Council uDokotela Bernard Mazima ubike ukuba basebenza gadalala ukwehlisa ukumemetheka kwegciwane leli elizweni ngasikhathi sinye bekhuphula inani labantu abathola amaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni ama-ARVs. Uchaze ukuba inani labantu abahlaselwa yilo umkhuhlane ezweni liyehlile lisuka kunkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu 24,900 ngomnyaka ka-2020 lisiya kunkulungwane ezingaphezu kwamachumi amabili 22,800 ngomnyaka ka-2021. Uqhubekele phambili ethi kuleli abantu asebethola amaphilisi ehlisa igciwane sebekusilinganiso songamachumi athoba mnemibili ekhulwini 92.43% emizameni yokuthi sokufika umnyaka ka-2030 umkhuhlane wegcikwane usuyehlile ezweni. Inkulumo kadokotela Mazima ihambelane lekamqondisi wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization udokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus othi inani lababanjwa igcikwane le-HIV ezwekazi le-Afrika liyehla kodwa kulabantu abamqoka ama-key populations abangatholi amaphilisi abayibo abamemethekisa igcikwane emhlabeni jikelele. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi sebenanzelele ukuthi kulabantu abaphila le-HIV abakuma-ARVs asebethatha izidakamizwa.
Yeah, iNational AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs. ukuthi abantu nxa sebengena kuma drugs basoze bebe lempila kahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama behaviors angakhozela ukuthi bethathe iHIV kumbe bememethise iHIV. Kulaba abanatha amaphilisi nxa umuntu sevelise kuma drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impila kahle yakhe ingabi kuhle. Ngenxa yokuthi ama-ARVs kumele inathe ngesikhathi sinye every time. Kodwa umuntu ngase kuma-drugs uzakwanisa ukuthi ekhohlwe ukunatha amaphilisi ngenxa yokuthi yabe ingasaziyenzi. Okunye njalo yokuthi ama-drugs wona lawo asikwazi ukuthi nxa ehlangana lama-ARVs kuba inyamazana bani emzimbeni womuntu.
Unyathi uqhubeke ethi ukuthatha izidakamizwa kuyaphazamisa ukusebenza kwamaphilisi emzimbeni.
So konke khona lokhu njenge-National AIDS Council siyaphatheka kakhulu, sikhuthaza abantu ukuthi bakithi nxa singaba lama-problems singadaneli kuma-drugs kodwa asidingeni usizo kuma-psychologist kumbe abanye ama-counselors abangakhuluma labo. Because ama-drugs abanye bangena kuma-drugs ngenxa yokuthi bale-depression, bale-stress, abakwazi ukuthi bengenza njani. Kodwa bengananzeleli ukuthi bengangena kuma-drugs impilo yangkhona ingabe ihliwe wesi kulalokhu kade kuzwa. So siyakhuthaza ukuthi abantu behambe beyodinga usizo kuma-counselors. So njenge-National AIDS Council, i-drug and substance abuse kuyasiphathisa kakhulu ukuthi sikhulume ngakho ngenxa yokuthi sifuna ukuqeda i-HIV ngo-2030. Njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe kuma-ARVs. And that wazangena kuma-ARVs, i-viral load yawo ibe suppressed. Kodwa nxa sekungena indawo zama-drugs, mbona ngani ama-goals lawa suze siwa-achieve njengesizwe seZimbabwe.
Umongameli we-Economic Freedom Forum, umnumzana Innocent Ndibali, uthi inani labantu abathatha izidakamizwa liya liqansa loba nje bekhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 ingculaza ibe isiyehlile ezweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweledisa ingxenye yezigidi samadola eMelika 500,000 kubaphathintambo bakhe eyokuthenga izindlu. Abasekeli babaphathintambo bona batholiswe inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola eMelika 350,000. Kuthi amalunga edale lephalamende wona atholiswe inkulungwane ezingamachumi amane amadola eMelika 40,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lezi zimali esezibolekiswa abaphathi ntambo labalandeli babo ziza phezu kwezikweledi zezimota ezifanayo ezitholiswe wonke amalunga edayele ephalamende ekuqaleni kwesigaba. Iningi lithi alikholwa ukuba izobuyiselwa leyo mali njengokutsho kukahulumende ma kukhangelwa iholo elincane abalitholayo njalo kusasele isikhathi esingaphansi komnyaka ngaphambilini kokuthi siphele isigaba samalunga edayele ephalamende kanye labaphathi ntambo bengatsha zikahulumende. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uyakufakaza ukuba kuliqiniso ukukhulunywa ngalezi zikwelede ezinkundleni ezithiyeneyo zokuxhumana ezebulenjini.
Thina njengelunga le-MDC siyakwamukela ukuthi uhulumende uphe amalunga edala lephalamende izikwelede ezemali engange $40,000 ukuthi bakhe izindlu kumbe babe lemizi. Lokhu sikubona kunceda kakhulu ekuthini abasebenzi bakhe uhulumende bonaba baza kuba lesikhathi ke ingqondo zabo zihlalisekile bakhangelisise umsebenzi wabo bawenze ngemfanela njalo ngokuzasuthisa uZulu ngoba abavele bemele abantu.
Kubekele phambili sithi bona njengebandla bayalisola lelinyathelo likahulumende.
Akumelanga ukuthi kube indlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esigila abo abaphikisayo abe Triple C abasafuna nje ukudlala imidlalo labantu bathi leyo mali kabayazi njalo leyo mali kabayithathanga iningi labo selithethe umuntu walileyo kuyithatha leyo mali uyedwa nje uMakhamu umlayo ngumlungu umlungu wavela wazenzela imali yakhe ngesikhathi sabelungu siyakwazi sabelungu babe phanana indlela zokwenza ukuthi babe la mali akayidingi leyo mali
ummeli weNorton edayela eParliamente umnumzana Themba Mliswa uvumile ukuba uthole imali esithi incane kakhulu.
Their term, they would rather get the lift that they have. That's why they've been given 40,000 as housing allowance. Yet the ministers got 500,000.
Kungcono bathole oncane khonokho, bathole ama 40,000 njengemali yezindlu. Abaphathi ntambo bakahulumende bathole ama 500,000. I 40,000 incane kakhulu, basikhangelela phansi.
Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzane Nelson Chamisa uthi amalunga edale eParliamente abebandla lakhe abathethe lezo zikwelede benze into embi esithi lokhu kufana lokuthi sebethengwa iZANU-PF.
Sebephakathi kwalabo abantshontsha imali yelizwe. Sengibatshelile ukuba benyekela ukwenza okucacayo abantu bazabona okwenza ngabo.
Enye ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba olusegudwini.
Umbuzo wami uyabe ungowokuthi nxa uyiwuthi kulama MP kumbe ama deputy minister kumbe ama minister azahluleka ukubuyela kuparlamente next term, imali zangkhona bazazivuyisela njani? Ngoba nxa uyiwuthi ngama loans kumele kube lendlela yokuthi izimali zonezo zibuyele kithi njengama taxpayers. Kodwa ngibona njengani iloan enjengaleyi ilodubo, ngoba ama MP asakwazi ukuthi bazaphenduka yini uParliament kumbe ingxenye bayalusa amafitsa. So into enzima leyi ngibona njengani ama loans lawa
iningi lile mbuzo ethi kusemthethweni na okwenziwe nguhulumende, ngoba imali engangengxenye yesigidi samadola okumele ibolekwe abaphathi ntambo imali eningi kakhulu okumele iqale ihlaziwe edayela eParliamente andubana banikezwe lezo zikwelede. Ngakho-ke nxa amalunga edala ePhalamende wona okumele ahlaziye lolu daba esezathaphuza ndizayinye lohulumende akusoze kwalunga lutho, njalo kuphambana nezibopho zokusebenza kwala malunga zokumela izifiso zikazulu edale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye. Umnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi, uthi abathethe imali kahulumende abakudalele ePhalamende kanye leziphathamandla zikahulumende balelungelo lokuthola abakukhankaselayo. Kodwa uSibanda uthi akuqondanga ukuba abantu laba banikwe imali le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Udaba lolu kumele silukhangele ngoba indlela emphakathini osolungi ngayo lumbaqambile. Eyokuqala ukuthi ama-MPs asemsebenzini singeke sakubalekela elokho. Lapho abahola khona, lapho abagcine khona, kumele kube nama-conditions of service abancedisayo. Nxa behambe bakhuluma lomqhatshi bathi mqhatshi sidinga uncedo olunje, umqhatshi wabavumela ukuthi abanike amaloni ngendlela abanike ngayo njalo ngendlela abanegotiate ngayo, akulanto embi from uhlangothi olwezisebenzi kube singathi from labor side. Into esuka ngibone ngazani ivocwe into leyi ebantwini yikuthi abantu bayakhohlwa ukuthi ama-MPs nawo yisebenzi, njalo bayakhula banezifiso zokuthi babe nemizi efundana nabo, balezindlu abazifisayo, balalokhu nalokhuyana abakufisayo. Xa beye kumkhathi bayacela ukuthi bafuna ukuthi bangezelelwe iphetho abayiphiwayo, bafisa ukuthi balale endaweni ethize, bafisa ukuthi bazuze ama-allowances anje, njalo enye yama-allowances kube yimota abayiphiwe, bese sithi okunye bese besifuna ngezi. Mina mbona ngazani akunanto embi nxa singakukhangela from a labor side of things or from a legal side of things.
Kuyini okungabe kulukhophe udaba lolu?
Yikuthi abantwini abaningi izinto zonezo amabhene esingathi ngamabhene kanti ngamaloni ezindlu nani nani zaba selakho ungaya ebhanga wena kathesi usiyadinga uncedo lwesikwelete esokuthi wakhe indlu yakho lokhona okuthiwa ngamabhondi kumbe okokuqedisa indlu ukuthi uyifulele kumbe wenzeni uzathola ukuthi into zonezo kaziselula ukuthi abantu abaningi bazithole so obekungafiswa ngabantu yokuthi ngabe bathe labo bezicelela bafuqa uhulumende ukuthi ama-building society avulele abantu labo babe nesikhala sokuyangena bazuze amaloni emabhanga yizo izinto ezikhangelelwe nokuthi yona iloni yakhona vele iminjani iyile interest kumbe kayila interest interest yakhona ikhambelana lamabhanga kumbe ikhambelana namabhanga nalokho okunikwa ngamabhanga lapha abantu abaningi abangancedakala khona so engakutsho ukuthi ukhokhele ukhonapho ekuthini bakhumbule bona ezako izisu basebekhohlwa ukuthi uningi lwezimbabwe lalo luyafisa ukuthi lube namaloni okwakha izindlu ngabe bathe besenza okwabo nephalamente laphana benza ukuthi amabhanga laye kuthi ngama-building society aba le ndlela elula ebantwini ukuthi bayiboleke labo yona le imali ngibonela zanto yokunganceda kakhulu
umnumzana Davis Ndumiso Spanda yingcwethi kwezemithetho kahulumende ubexoxa lo Gibbs Dube we-studio 7 ekobulawayo Iqula lengcwethi zezomthetho kwele South Africa lithi uMongameli Cyril Ramaphosa wephule isisekelo sombuso ngendlela aphatha ngayo udaba lokuntshontshwa kwemali eplazini lakhe lePhalaphala eLimpopo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikulalele elakhethwa lidale lePhalamende ukuthi licubungisise ukuthi uMongameli Ramaphosa wephula umthetho na ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe lithi kuningi akwenzayo okhombisa ukuthi wephula umthetho. Lithi okokuqala wephula umthetho wenqabela umongameli ukuthi aqhube inhlelo zamabhizimusi ngesikhathi engumongameli welizwe. Wabuya njalo wephula umthetho wokumangalwa kwamacala ngemva kokwehluleka ukuyavula icala emapholiseni kulandela ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe. Lithi njalo wasebenzisa amandla akhe ukwedlulisa amalawulo ngokusebenzisa abalindi bakhe nemali kahulumende ukuzingela labo abantshontsha imali yakhe. Ngokutsho kwesisekelo sombuso wakwele South Africa, ukwephulwa kwale mithetho kuyizizathu eziqinileyo zokuthi umongameli abanjwe ngamandla kwehla esikhundleni lesi kumbe axotshwe umsebenzi. Ingcitshi kwezemthetho e-University of Cape Town umnumzana Richard Calland uthi umnumzana Ramaphosa usephakathi kwetshe lembodo.
When a finding such as this is made against the sitting president, there's only one implication, is decide whether to resign or whether they should await a process that may lead to a similar conclusion.
Uthi la macala abhekane lo mnumzana Ramaphosa makhulu kokuthi kufanele akhethe ukuthi azehlele esihlalweni kumbe ehliswe. Igqwetha leZimbabwe umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi okwenzeka kwele South Africa ukhombisa ukuthi umthetho uyalandelwa. Uthi into efanayo kufuze yenzakale eZimbabwe lapho kusanda kuvela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphe amalunga edale lePhalamende labaphathi ntambo bakhe izikwelede ezithethwe esikhwameni sikahulumende okungekho emthethweni.
Kukhomba khona lokho ukuthi umthetho awulandelwa ngoba laba bantu esikhuluma ngabo kunomthetho okuhambisana nokuthi baholelwa izimali ezingakanani ngokomsebenzi abawenzayo. So akasazi ukuthi le mali ingeyokuba khokhela mhlawumpe ukubafumbathisa phela ukuthi bangaze nabo bamdonsela emthethwandaba mhlawumpe ngoba bebona ukuthi uhlale sephula umthetho ukuthi mhlawumpe imali yokukhwabanisa ukuthi abathenge ukuthi bahlale bethule ngoba asikho esinye isizathu esingasithola esokuthi izwe lingathi lixake kangange zezimali umongameli abesephisana ngemali engaka.
Unobhala jikelelwe ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabuthi Magbena uthi okwehlele uRamaphosa kukhombisa sobala ukuthi amabandla alwela impi yenkululeko awenelisi ukulandela umthetho.
Isikhathi esiningi kugcwele ubukhohlakali, kugcwele ukubanga izikhundla, kugcwele ukwehluleka ukuthi ngubani ozathatha komunye okwenza ukuthi izakhamuzi kumbe sithi thina abavotayo babone angani kwakungalwelwa ukuthi abantu bakhululeke umnotho ube sezandleni zabo kodwa kwakulwelwa ukuthi abalutshwane badle.
Lesehlakalo senzeka ngesikhathi lapho ibandla le ANC likhangelela ukuqhuba ukukhetho lwenkokheli zalo ngomphakazi wenyanga ezayo. Umnumzana Maphosa unqintisa esikhundleni sokuba umkhokheli waleli bandla okwehlandla lesibili. Amabandla aphikisayo athi uRamaphosa kufanele ehle esikhundleni sakhe. Lengenye izinkulumo esivela lasemalungeni ebandla le-ANC ogoqela lesiphathamandla salelibandla uNkosazana Dlamini Zuma yena laye ukhangelela ukuthi angagcina sincintisa esikhundleni sokuba umkhokheli. Kodwa ngesikhulumeni sebandla le-ANC uMnumzana Phule Mabe utshela bezindaba ukuthi ikomiti enkulu yalelibandla izaqhuba umhlangano lamhlanje ntambama ikhuluma ngalolu daba. Usenjalo ofisi kamongameli Ramaphosa yethula umbiko esithi usephakathi ukubala umbiko owethulwe liqula lengcitshi leli kanti ke kungekudala uza kwethula impendulo yakhe. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Iningi likazulu weZimbabwe liyakusola okwamagama okwenziwe ngabaphathi ntambo bakahulumende kanye lamalunga edale lephalamende abavume ukuthatha izikwelede zemali eningi kuhulumende yokwakha izindlu. Abaphathi ntambo bakahulumende banikwe ingxenye yesigidi samadola emelika $500,000. Amalunga edale lephalamende wona avumelana lohulumende ukuba athole inkulungwane ezingamachumi amane zamadola emelika $40,000 umuntu munye ngamunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 ucoce lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT kanye lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UDube usungula lingxoxo.
Kuyindlela yokuthi izisebenzi zikahulumende yini le mpilo ezabanika isizotha ezabanika ukuthi bakwanise ukubhekana nomsebenzi wabo abanzi bejulise ingqondo njalo bewubheka bengakhangelelanga ukuthi babe befika amasontho lapha nalapha abangakwanisa khona ngoba thina babona ama-MPs isikhathi esiningi ngokuswelakala kokuhola sinanzelele bakithi ukuthi bebehola imali engange kumbe bahola imali engange 300,000 bond engiyange $300 babuye bafiwe about 200 United States dollars in that currency and all. So imali engako emuntwini ka-MP okhangelelwe ngabantu be-constituency bonke bekhala kuye nsuku zonke ngenhlupho isikhathi esiningi ezipersonali izimfa sojalotyana ngabantu nje esingathi abalalo iholo so ukukhula lokho kungcono kodwa ikakhulu esikugcizelelayo esikubonayo futhi ngapho ukuthi kuyathengisela ukuthi uhulumende uyakukwanisa lokho ngabe uyayelula ibandla zakhe aguqule ama-conditions ama-civil servants akhe wonke kuyathengisela ukuthi uyakwanisa uhulumende kodwa okumehlukayo ku-corruption ekhona ku-government ka-ZANU-P F.
Baba Ngweja ngena khonapho sizodungathini baba.
Ya iqiniso ukuthi nxa uhulumende ethatha izimali esiphaleni sikahulumende incedisa abasimelayo kuphalamenti ayisuke intweni kodwa inkinga yokuthi kanti ukhetho olwenza ngo-2018 isikhathi sonke bethi amaphalamenti azawaneli bethi behlupheka okwakhathi sesikhangelane lokhetho luka-2023 kakusoze kudinge inkulumo ngoba uyabona ukuthi into enhle eyenziwa nje esikhathi esilungileyo kahle kodwa into enhle eyenziwa ngesikhathi esingalunganga iyashuba yikho-ke kufanele-ke kuqonde ukuthi imali leyo abanikwayo yimali eyabo comments abo kumbe yimali eqondane lemisebenzi ekuconstituency na kungasakhangelanga amathepha la angasaphumanga hhathi kuba le nkulumo kodwa ye akulankinga ayise mali yezanuphile kodwa bana ngathi mina inikwe nesikhathi esingasisi.
Ye siyamuzwa lapho uyakhuluma uNgwenya baba Dube kodwa-ke siyabona ukuthi lina-ke amalunga enu lawo ayithethe imali leyi kuzobuya lamalunga e-CCC. So abantu sebekhuluma lapho bathi selikapula lapho.
Iqiniso elikhona yikuthi abangane bethu be-CCC sebazifundisa umthetho wokungabi leqiniso ebantwini. Ukuthi baya indicator left bakhone right kodwa kasimangali ngoba nje ungakhangela libandla lona elingela-constitution elingelaba-policies elingelani nje into abangayibamba ukuthi bona bamele lokho bayithethe bonke abe-CCC ngaphandle
Baba Ngwenya, kuzwile lapho sithi ungazani uyasolala.
Hayi ngiyasola kakhulu phela, angisho amalunga e-CCC namalunga eqembu eliphikisayo. Ngakuthi ngoba babevele bengabantu ababevele besala izinto ezinikwa yi-ANP kumbe i-ANPLA kanye. Ngaso kuthiwa khona sokukhitha imali yesiphalensi yahulumende. Bafanele bahlale phansi labo lomongameli wabo uNelson Chamisa, labanye babo bahlale phansi bathi nanku-ke madoda sokusenziwa lapha sokukhutha imali esiphaleni. Asibeni neplani yokuthi sikwazi ukuthi sitshele abantu bezithi imali engiyani, kumbe nxa abantu abasithuma ephalamenti besala imali esala ukuthi imali ingathathwa siyithathe, ngoba ngapha amadokotela lamanesi ayakhalakhala ngemali, kodwa ama-members ephalamenti bayanika imali, imali yakhona kanti bayiphuma esiphaleni. So mina ngidube mina hayi amaqhinga.
Umnumzana Rejoice Ngwenya lapho ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT belawulwa ngu-Gibbs Dube we-Studio 7. Umncintiswano womdlalo wenguqu owamazwe omhlaba wokubanga inkezo ye-World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar uqhubekela phambili, njalo amanye amaqembu amakhulu afana le-Argentina, Spain, England, le-Senegal asesiya kusigaba sesibili salimdlalo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Iqembu lezwakazi le-Afrika eTunisia izolo linqobe le-France 1-0 emdlalweni wokugcina kuhlandlala kuqala, kodwa lehlulekile ukuya phambili ngoba licedele ngelesithathu kungalane ka-Group G ngaphansi kwe-France le-Australia. Umnumzana Brian Marekera uthi kuyamjabulisa amaqembu e-Afrika enza kuhle kule midlalo.
So far we are happy, siyakholisa ukuthi i-Africa at least one team is 3 Senegal, and we are hoping ukuthi hoping ukuthi 3 out of 5 teams as Africa ziyangena ku last 16. Senegal, I'm betting on Senegal, Morocco, le Ghana.
Umnumzana Ocean Sibanda uvumelana nalo Marekela uziqhenya ngeAfrika.
Ngendaba yebhola okwenzakalayo akade sokucabangela besingakucabanga ukuthi Africa teams zonke zingakhona ukuthi ziqualify ku-round of 16 ziyenzishayo ezibhenzekayo. Isandla ukuthi nje kuphela sisaphathele ukuthi kuye phambili abafana be-Afrika.
Yipho ikwenzela
Afrika? Ku-Afrika engaba ngcono yiGhana leSenegal nxa singaqina ngamandla.
Imidlalo le ibukelwa ngabasakhulayo labadala. Umeliseli Jamela ngomunye wabo.
Le-22 years intombazane esakhulayo ngiyayithanda sibili ibhora i-World Cup i-Brazil ngiye ngithanda yengifeva kakhulu, sifisa ukuthi ngawina sibili. Africa doesn't understand, but I Brazil in Canada. This is what you win at the World Cup final.
Omunye njalo ofunda ekolitini yenasi uBride Dube uneqembu lakhe alithandayo.
Ngihamba ngeBrazil. Hayi Brazil yengibona ngathi hayi izosiphusha sibe. Lokho embukele ama game so far. Ngathi khona kuyathembisa sibe. Alapha e-Afrika itimu engasebenzela ngcono sibili ibona ngathi iGhana.
Udokotela TB Shoko usebenzela kwesinye isibhedlela zakoBulawayo uthi inkezo iya e-Afrika.
Mna ngwani engibonayo itimu izelathi kuyo nhlafu yiSenegal.
Kutsho ngani ndikukhulume nje?
Ngisho ngokuthi nabantu abamnyama, of course it's not the reason, but nabantu abamnyama mboni ngani cabanga ngani bafithi inyani. Barayithi kakhulu bangcono lapho.
Owesifazana ohlaziya ezenguqu uthandeka Ncube uthi inkezo iya eBrazil.
We are glued to our screens, sabe sikhangela ama screens ukuthi this time
kuzoba njani. Brazil, as usual, the favorites. They're looking good, they're hungry. Tawabona sibula bafana babadlala.
Namhla ku Group F bekudibene ele Croatia le Belgium, ukanti ele Canada belincikilana le Morocco. Kuzothi ngo 9 namhla ntambama ku Group E, kudibana ele Japan le Spain, kuthi ele Costa Rica lincikilana le Germany. Imele Studio 7 ikamna mu Ezra Chisasibanda.
Oliver lelisayo ngokuyinokumede sayithi sithi asidibane njalo kusasa.